the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro wekutanga mugore dzva 1 ndira 2024. Ndichiti makorokoto vatereri, makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chinoitika ngechekuti maland barons achishanda nematown planners achishanda nevashandi vakuru vemukanzuru nemakanzelers mamwe nemapoliticians emubato riri kutonga reZANU PF. Kana kuti wanoti wanoshanda nebato riri kutonga.
Sangano reHarare Residence Trust rinoshora mabasa ari kuitwa nevanotengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti land barons, vachiti vanhu ava vanoshanda nebato riri kutonga reZANU PF.
Maland baron ari kuparadza mhosva, havasiri vanhu veZANU PF, nokuti hachisi chirongwa chiri kutungamirwa neZANU PF. Maland barons macriminals.
Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti maland barons matsotsi asingashandi nebato iri.
Shoko avatorerai mwoyo anotsinira zvagara zvitaurwa nevana veZimbabwe kuti continuous assessment learning activities haaite anodiscriminate vana. Ari kuita kuti kudzidza kunyanyodhurira varombo. Haana kustructure zvakanaka, akawandisa.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinobvumirana nehurumende pamusoro pechirongwa chedzidzo checontinuous assessment learning activities kana kuti CALA, achiti hachisi chirongwa chakanakira vadzidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari veguta reHarare, reHarare Residence Trust rinoti guta ravo rakatarisana nematambudziko makuru pamusoro penyaya yemvura yakazara mudzimba dzevamwe vagari pamwe nedenda rekorera iyo iri kupararira zvikuru munyika. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti rimwe dambudziko guru riri kuenda inyaya yevanhu vanotengesa nekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka mumatoro zvisiri pamutemo kana kuti maland barons. Vashumba vanoti vanhu ava vari kushanda nevakuru mubato riri kutonga reZANU PF. Tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji.
Mukati meguta reHarare mune matambudziko akati wandei atiri kuona ari kuitika, zvinosanganisira kuti tine wagari wane dzimba dzakazara mvura mushure mekunaya kwemvura yakati wandei. Munzvimbo iyi kunyanya kubudiriro, budiriro 5, kudhuze nekukebzuko. Kune wagari wakawanirwa pekuti wafanogare pabudiriro 3 primary school. Tichiita tsvagurudzo yedu, takanga tichiziviswa kuti wazhinji wemhuri dzakauya panzvimbo iyi wari kunyanya kuda kuti wawanirwe pavo pekuti wagare. Ivo kunzvimbo dzavanogara kubudiriro 5 ikoko wakapiwa nzvimbo yekugara muwetland munove munzira yemvura mubani. mudoro chaimo chaimo. Dambudziko rawo rawe nemakore akati wandei.
Izvi zvinoitika sei vashumba?
Chinoitika ngechekuti maland barons achishanda nematown planners achishanda nevashandi vakuru vemukanzuru nemakanzelers mamwe nemapoliticians emubato riri kutonga reZANU PF kana kuti wanoti wange wanoshanda nebato riri kutonga wanenge wachisimbisa vanhu awa wachiwaudza kuti pawakagara hapana zvinoitwa kwawari asi ivo wachitarisirwa kuti wabuditse mari saka wabuditsa mari kwemakore akawanda wachipa maland barons uye pavanonge vachibvunzurudzwa nevanhu vehurumende wanowazivisa kuti kune washandi wekanzuru wanotora mari uye wanowagadzirira mapepa avo kuti kugara kwavo kuve pamutemo panzvimbo yawari kunyangwe panzvimbo pawari pari panzira yemvura saka zvinoratidza kuti pane munhu ari vanhu vari mukansel vari kuita basa rekutengesa matoro ewagari wachiziva havo kuti hapatenderwi kuti patengeswe asi vari kutengesera vanhu
vanotengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti maland barons havazivikanwi here vashumba
maland barons aya anozivikanwa uye kune ripoti yatendai uchena yakaitwa musure meimwe commission justice tendai uchena wakaferefeta nyaya yemaland barons kutorwa kwenzvimbo yestate neyekanzo asi ripoti yacho haina kubuditswa saka tinotarisira kuti hurumende ichabatsiridza uye kanzuru ichabatsiridza kugadzirisa nyaya iyi but tine dambudziko guru rekuti kolera iriko iyi iri kuita kuti matambudziko ewagari arambe achiedzera tikabatanidza nekunaisa kwemvura kuri kuitika sueji iri kudhushuka isingagadziriswi mukaenda mukuwadzana along Blawayo Road padhuze nekabridge pakanangana nepamagetsi mukuwadzana area tinoona paine sueji yakawandisa iri kuyerera ichipinda murwizi tinoona zvakare paine sueji mukati meiyoyo nzvimbo yekutarisana nekuwadzana extension mukarwizi ikako kuine imwe sueji zvakare iri kurasika ichipinda mukarwizi kanoenda kunorasa mvura kuna Chiwero tikaenda kunzvimbo yeGlenview nekunzvimbo yebudiriro kurugare kambuzuma mufakosi kune nzvimbo dzakati wandei dzine sueji yagara iri kutotaurwa nezvayo ichipiwa maripotsi kune vashandi vekanzuru
ko vashumba kana vashandi vekanzuru vachiziviswa pamusoro pezviitiko izvi vanotadza sei kuzvimisa kana kusungisa vanhu vanoita izvi
washandi wekanzuru hatisi kunzwisisa kuti vachiri kuda zvebasa here kana kuti vari kuitawo zvimwe vari mukanzuru ngekuti maripotsi pavanoapiwa havasi kuita basa havasi kuchimbidza kugadzirisa dambudziko rinenge riri kutarisanwa newagari kuGlenview tine dzimba dzekuti dzinotozara masuweji wekanzuru vakauya kunyangwe vachinge vabhadharisa vagari vanongotokonya tokonya mushure memahours sueji yainenge yatanga zvakare tikatarisa kuchitungwiza ndodambudziko zvakare kunana St Mary's
avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo harishandi nevanhu vakadai vachiti vanhu ava matsotsi anofanirwa kusungwa vachisimbisa kuti bato ravo harinei navo
maland baron ari kuparadza mhosva havasiri vanhu veZANU PF nokuti hachisi chirongwa chiri kutungamirwa neZANU PF maland barons macriminals isu sebato rezanupf hatibvumi kuti titarise nyaya paupwere hwekuti tinoda kutsvaka kuti munhu aita chimbavha ngatimupe political party. Isu ngatitarisei chakakoshera Zimbabwe, timbosiya upwere, tizive kuti nawe maland baron inoda kuadreswa. Maland baron anodya nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vezanupf, vamwe vanenge vari kwekutriplec, vamwe vari wekupi. Izvozvo hazvisiwo zvakakosha. Chakakosha ndechekuti wose ari kuita zvechiland baron anofanira kuti asanganiswe netirongo, asungwe, nekuti ichi chihunhu chatisingachadi. Dai vari vamwe vaibatana nesu kuti ngatichiita chinhu chimwe, nekuti isu tikagara pasi hatigoni kutadza kunyora list rinenge rine vanhu maland baron ane chekuita nemamwe mapato akasiyana siyana. Asi hazvina kukoshera vanhu vezimbabwe, chakavakoshera ndechekuti ichi chigwere chapinda ngachichidzimurwa. Isu sezanupf tinokoshesa vana vezimbabwe kwete zvoupwere pwere zvinoitwa nemamwe mapato.
Avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf, Vafarai Marapira, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti rinowirirana nezviri kufungwa nebazi rezvedzidzo maererano nechirongwa chevana vechikoro checontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Gurukota rezvedzidzo Vatorerai Mwoyo vakazivisa kuti hurumende iri kufunga zvokumisa kushandiswa kwechirongwa cheCALA muzvikoro. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti vanofara chose kuti hurumende yabvuma zvakagara zvichitaurwa nevarayiridzi pamusoro pechirongwa ichi, vachiti vakamirira kuona kana hurumende ichienderera mberi nekumisa chirongwa ichi mwedzi unouya.
Shoko avatorerai mwoyo anotsinira zvagara zvichitaurwa nevana vezimbabwe kuti continuous assessment learning activities haaite anodiscriminate vana. Ari kuita kuti kudzidza kunyanyodhurira varombo. Haana kustructure zvakanaka, akawandisa, ari unnecessary. Mamwe acho kuti ape vana maskills, hakuna skill iri kumbowanikwa, nekuti ango zvaingoita sekunge maassignments akangowanda pamwana umwe chete. Vanhu vanga vagara vachichema, tiri kutoshamisika kuti kumusoro kwokunenge kune indecision yakawanda inga iriko, yekuti vanenge vanotya kumeka madecisions ekusimudzira dzidzo yenyika. Pamwe pane vanenge vakavabata kumashure vachivadhonza-dhonza vatisingaoni.
Saka vaMasaraure, sevarayiridzi munotarisirei uye nemhaka yei?
Isitotarisira kuti mikala ingadai yakabviswa kare, ibedheni iri unnecessary. Vana vari kutotadza kutowana dzidzo. Makala acho ari kudzimara anoitwa nevabereki, ari kudzimara abhadharwa kuti munhu aitirwe. Isi takagara tati kana tichiita continuous assessment learning activities, ngatitsvagei kune umhare hwemwana une umhizha hwake hwakasimba, oita maareas iyo. Kana ari mwana webhora, oita makala ake anoenderana nezvekubhora raanotamba, ratinoona ndokunogona kukwadira future yake. Akange aitirwa makala ikoko kana neimwe maarea mairi matatu, kwete kuti makala anokava masubjects ese. Zvazvinodzimara zvaita anodzimara ameaningless, pasina munhu ari kumbobhenefita pazviri.
Zvino chamakatarisira kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi ndechipi vaMasaraure?
Tinotarisirawo kuti muna February kana tichiita tasvika, hatizoone vamoyo vachidududza vachidzokera kumashure. Makala anofanira kunge achienderana necontext nemwana, achienderana achipromota specialization, zvisiri zvekungoti kumbai zvese muende. Zviri kuita kuti varombo vatadze kuwana dzidzo, zviri kuita kuti even exit profile dzevana dzaakumanufactua. Makala acho anenge aticha abhadharwa, mwana agara apiwa mamax, exit profile dzevana dzindedzenhema dziri kuzobuda dzacho. Saka isu tinoti ndozvatagara tichichemera, ingazvigadziriswe zvinaka.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Zvichitevera kusungwa kunumwe murume achipomerwa mhosva yekutengesera vana vadiki wawa, imwe nyanzvi inoongorora nezvematongerwo enyika yakazvimirira inoti nyaya yokushandiswa kwehwahwa munyika inofanira kugadziriswa nekukurumidza. Vari Joyce Ngwenya vanoti imwe kambani inoongorora zvinoitika munyika zhinji yeWise Voter ichangobva mukuzivisa kuti Zimbabwe iri mberi kwenyika zhinji mukunwiwa kwehwahwa, uye hazvavakatyamadzi kuona zvakadai zvichiitika. VaNgwenya vanoti nyika haivakwi nezvidhakwa, vachikurudzira kuti kutengeswa kwehwahwa pamwe nenguva dzinozarurwa nzvimbo dzokumwira hwahwa zvinofanirwa kutarisiswa.
Tsvakiridzo yakaitwa neWise Voter inoratidza kuti isu zvizvarwa zveZimbabwe tiri dzimwe dzenyika dzinokwapura hwahwa kudarika vese, aiwa ichokwadi. Zvikonzero zvakawanda. Chekutanga, eva wande, nzvimbo dzinotengeswa hwahwa dziri kwese kwese. Isu pataikura taitoziva kuti bhizimisi romunhu mutema, mabhazi kana bottle store. Mabhawa ndiwa itotenga kutwakwa kumarokishini, dzimba, zvikoro nemakliniki zvisati zvapera.
VaNgwenya, izvi zvinotisiya tiri papi senyika?
Haukwanisi kutenga hwahwa usina mari. Kureva kuti nyange zvinhu zvakaoma sei, maZimbabweni vangatoreka kutenga chikafu kana mbatya chaidzo nekuda hwahwa. Chetatu, utonge hwedu hwakaipa zvokuti vanhu vari kuzhinji vari kushungurudzika mupfungwa kutongoma hwahwa kuti vakangamwe nhamo.
Zvingagadzirika here izvi VaNgwenya, uye zvingagadzirisika sei?
Izvi zvinhu zvinogadzirika. Nyika vahwandi haivakwi nezvidhakwa. Sokuona kwangu maliqua license ngaaite mashoma. Kana mitero yacho chaiyo chaiyo yokutengesa hwahwa ngaikwidzwe mitengo. Uye chekupedzisira, nguva yekutengwa hwahwa ngaitarwe kuti maawas acho aite mashoma. Ndofunga izvi zvingabatsira kuti vanhu vagare vari soba.
Avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Halo Studio 7, maMPs anogona kunga achivanza nyaya yenzara inenge iri munzvimbo dzavanobva, asi kuno kugokwe North vanhu tava kudofa nezvara nemakore chero paChristmas. Tashayiwa chero sadza rokudla, chero pokukumbira chambi chaimo, hapana chero pokukumbidzana. Nemhaka yekuti vanhu vari munzvimbo imomo chero unenge anazvo zvishoma, tinobva kunzvimbo dzakasiyana, saka hakuna munhu unokwanisa kuisa chichemo chomumwe munhu. Please MP wedu ndispensa chuma gondohwe, hakuna chikafu kuno kunzvimbo. Kubva zvatakavhota iye zvino, hatisi kuvavona kuti vari papi vanhu tichitambura kudai. Vakangoguma vachitogadzira marodhi zvikangoguma zvakangodero. Saka isusu tiri kukumbira nyaya yerubetsero, nyaya yechikafu munzvimbo, kuti vanhu shuwa tatamburisa tofa nezvara.
Uyo anonzi Munangagwa ngarege kunyebera vanhu vekumatebhele ndikumiglands nenyaya yegukura hundi. Ngaamborega zvake, vanhu ngavangodzidza kuti shiri yagare nemuriro wayo. Saka vanofanira kungoziva makombiyuta ekutambisa mari kutingira masabhuku kuti vanokombiyuta zvanya chiini zvegukura hundi. Tsotsiro nema vanhu vake vanotoziva vada kutuma yavana kumatebhele ndakangwara kunge ini.
Mangwanani nyaya yegukura hundi yakaoma. Iwo vamunanga kubva chavo ndo vanotonyatsoziva, saka vanotumira vanhu kuti vandotsvaka nyaya yegukura hundi papi ivo varivo muridzi wenyaya. Kuda kungovhara zvavo vachizivavo kuti maelections anonzi anogona kuvakwa gore rinouya, vanenge vaida kuti vanhu vave vekublawayo vagona sati vakanaka. Iye ndiye munhu wakatoshata chaizvo, iye haafanirwi kana kumbotopiwa mukana. Vanhu ngavarege kubatwa kumeso naye munhu iyoyo.
Makadima mukasei pastudio 7 apo? Aiwa, still right. Chada ida kuta wara ondeche kuti nika Zimbabwe, wana vese Zimbabwe, nga wazi ntukisise. Kuti nika ino iri captured, atina masoja, atina mapurisa, atina security. That's why uchuona kuti chiro paka mangarwa nyadzi kuti paru kwa abduct kwa wanu, paru kura iwa wanu, paru kudi. Unungo kutungu mangara onyadzi ZANPF ku ZANPF yashu. Saka uchuona kuti hawana za wana ita. Saka kudai maranga apindira dzimwenyika dzatibatsira. Chichipiri tauti vamunangagwa nezampf vazive kuti Mwari vakatsamwa nokuda kwekudeuka kupita ropa. Ropa riri munyika muno muranyanya kudeuka. Zita ramwari rabatwa nemadhaka kwenguva yakareba. Yakwana nguva yekuti Mwari achisumuka azviratidze kuti ndiMwari. Ngavaregedze kuramba vachiuraya vanhu, ngavaregedze kuramba vachitamba neropa revanhu sezvo vari kuita izvi. Vachisimbisa maaritari avo kuti zvavo zviite. Mwari vakuda kuchisumuka kuti simba ravo richionekwe. Chekupedzisira ndechekuti makorokoto kuna vachamisa, nokuti vakagona nekunzwisisa kuti nyika ino inoda kunamata. Nokuti aritari yeZANPF yakasimba zvisingaiti, yakasimbiswa neropa revanhu kubva 1980 kusvika izvezvi. Saka panda kunamata, asi isusu ngatiregedzewo kuasirira vachinamata vega, nokuti vari vega havaikunde hondo iyi. Zvinoda isusu kuti tivabatsire kunamata kuti zvifambe. Ndatenda hangu.
Mamukasi pastudio 7 rangajonga kane miri nanakawandi ndaura na George mu South Africa munyandobva kuchikova kumamikani pastudio 7 ndoti mota dzakabva kuChina dzekutanga idzo dzemasoja dzakauya izvo vanofara zvavo mara ndavaziva kuti hakuna chemahara. Maminerals ose ari kubiwa achiendeswa kuChina, ndiyo ari kunofumisa China, ndosaka China ikavafa mota remahara. Neparliamendi yakavakwa China haina chemahara. Vanongoipa Diamond negodi vanoZimbabwe achitambura. Vana veZimbabwe vari kufira pasi pemugodi. President yaona president yacho muZimbabwe aina hanya nazvo munangawo. Enda kuna munhu akambomuvhotera, hakuna ani. Makambani mazhinji ose ari muhurumende ose akatengeswa. Mota dzose dzaikambena nadzo dzedzema MP nechichidzi izo dzedze. Dzitofangototi mota dzedze mari yemakambani ose mazhinji ose adauda anoona munangawo achipinda imomo munyika yeZimbabwe. Ndavazve makambani ose ari neSABC nechichi zvose neakawandisa makambani amangwani atitauri mara atengeswa. Ndatenda hangu kumangana pastudio 7
tiri panyaya yegukura hunde apo Midlands Matabeleland kushandiswa uku kuvharwa uku nasi kutonyengedzwa chaipo. Nekuti aungati munhu akauraya baba wako okuzokupa metiri yekuti tsvaga chakauraya baba wako iye ari akauraya baba wake hazvizadzibudi. Kutovharana chaiko kuda kutongohwanda nechigunwe kuri kuita ZANPF kana munangako. Munhu akauraya mukoma wako nhasi unonzi tsvaga chinhu chakauraya mukoma wako, unochitsvaga sei iwe uchitumwa nemunhu ari iye akauraya baba wako, ari iye akauraya mukoma wako, ari iye akauraya sisi wako, ari iye akauraya mhuri dzese. Iye wacho vari kupiwa wacho, vamwe wacho havana kuzoenda kuchikoro nekuti vakangaurayirwa vanhu vaiye aendesa kuchikoro. Baba akaurawa mwana akasara kuchikoro hachaendi nekuti hapana anga achamubhadhara school fees. Wopiwa kombiyuta yaasina kumboenda kodzidza kuchikoro kuti enda utsvage chakauraya baba wako nemunhu akauraya baba wako. Munoti kutsvinya here kuri kuita Munangagwa? Kutsvinya kuri pachena chaiko chaiko, kutsvinya chaiko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitefengera tiri kuWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chitima chino manya zvikuru pasi pegungwa pakati pemaguta eLondon muBritain neParis muFrance chakambomiswa kufamba mushure mekunge mvura yakawanda yapinda mumwena munofamba chitima ichi zvichikonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa. Venezuela inoti icharamba ichiendesa mauto ayo zviuru zvitanhatu padyo nenyika yeGuyana kusvika ngarava yemauto eBritain yakatumirwa kunyika yeGuyana yabva munyanza iri padyo neVenezuela. Guyana yaimbotongwa neBritain, nzvimbo iri kukonzera kusawirirana uku ndeye Essequibo, iyo inonzi ine mafuta ekufambisa dzimotikari akawanda. Venezuela inoti nzvimbo iyi ndeyayo yakatorwa namaBritish pavakatara migano munzvimbo iyi. Makorokoto vatereri, nhasi izuva rekutanga mugore dzva ra2024. Ngati nzwai mashoko ekurudziro nekutambira gore dzva ari kubva kuna mufundisi Richard Moyo.
Mashoko andula kutenda Mwari akafamba nesu mukati megore rino ra2023 kubva muna January 1 kusvika nhasi 3. Iri sonde yekupedzisira yegore. Tira kupambiri nokukudza Jehovha Mwari, tichitenda zvikuru nepenyuro yeStudio 7 nevashamarari vose vanobata pairi nezvirongwa zvose nevatereri vayo matima nenyika. Nokuti tinoziva ku 2023 wakanga riri gore ranga rakaoma kuvakawanda. Vazhinji kwazvo vakarashikirwa nehama dzavo dzavaida dzakasiyana siyana, vakarasirwa nana baba, vakarasirwa nana mai, hanzvadzi, vana mukoma, vana baba, vana mbuya, shamwari nevavakidzani vavo mukati merino gore. Asi ndinoda kupa mbiri nokutenda Jehovha tichiti ngatirumbidzei Mwari nokuti ndiwoga akarurama. Tinotenda kuti Jehovha wakafamba nesu mukati megore ra2023 kubva richitanga kusvika zvino pariri nhasi kuti 4/1 January. Iri sondeya nhasi yekupedzisira ya2023 achazomonta mukiyazve. Asi ndira kukurudzira hama neshamwari muna Jesu Kristu kuti ngatizvibate. Saka ndinoda ndichekuti Mwari ndiMwari wakanaka, Mwari ndiMwari wakarurama. Ndino mashoko anodotora mashoma kubva kuna Mapisarema chapter 23. Pane masoro emashoko uripo kuti Jehovha ndiye mfudzi wangu. Pisarema raDhavhidha, Jehovha ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza pamvuri, pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu. Kurudzira kuti zuva rakafanira nhasi, ngatitipei Mwari nokutenda Jehovha Mwari wekudenga zvikuru wakafamba nesu mukati merinogore. Ndinoziva kuti kune hama dzakawanda dzakarashikirwa namabasa, dzakarashikirwa nezvakakosha, dzakarashikirwa dzapera tariro, vazama zvose zviri kuramba, vazama icho nechocho. Asi ndinoda kutaura ndichiti huyai mose kuna Jehovha mupenyu, ndiye wose anopedza matambudziko, ndiye wose anonatsa. Vazhinji vakazama zvose, asi Jehovha ndiye oga anopedza matambudziko nezvatinosangana nazvo. Saka hama dzangu, regai titende nokukudza Jehovha Mwari mukati mezuva rakafanira nhasi. Tinotanga gore dzva ra2024, tinotenda kuti zvose zvatakakundikana nazvo zvichaendeka nezita raJesu. Hapana chinoramba. Ngatirambe tinamata, tirambe takabatana sezvatakabatana mugore ra2023 kubva richitanga kusvika zvino. Chiteerera nepenyu redu yeStudio 7, chiteerera vashamari vakasiyana-siyana vari muZimbabwe muno matiri, vari kuSouth Africa, Botswana, kuAmerica, pasi rose. Tinoda kutenda zvikuru Voice of America nemabasa mazhinji ainotiitira. Nemi mese vatereri vari mukati menyika yeZimbabwe pasi rose, ndinoda kutenda zvichiti Mwari ndiMwari wakanaka. Regai kupera tariro, tatenda Mwari udenga kukupafadzei mupinda 2024 ine rudo nemaropafadzo makomborero nemhuriyei. Haleluya, amen.
Tinotenda mashoko ekurudziro awo abva kuna Pastor Richard Moyo, makorokoto vatereri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinoshora mabasa ari kuitwa nevatengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo, kana kuti maland barons, vachiti vanhu ava vanoshanda nebato riri kutonga reZANUPF. Asi bato riri kutonga reZANUPF rinoti maland barons matsotsi asingashandi nebato iri uye vanofanirwa kusungwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinobvumirana nehurumende hurumende pamusoro pechirongwa chedzidzo checontinuous assessment learning activities kana kuti kala achiti hachisi chirongwa chakanakira vadzidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiya muna Chris Kande. Now the Cinderella.